Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomi suruye na udzeludza nasi china nyamavuvu 23-2018. Darere Constitutional Court Rosea shakaturwa mudare Irine Zuro ne magweta emtungamiriwe MDC Alliance va Nelson Chamisa, magweta emtungamiriwe Zano PF va Emerson Mnangagwa, uye magweta eZimbabwe Electoral Commission kuitira kuti ribude nemutongo waro mangwana. Nyanzvi dzokurukura kurambidzwa kwakaitwa magweta avachamisa akabva kuSouth Africa kuitira kuti vasavamirire mudare reConstitutional Court. Nyanzvi dzakawanda dzotarisira kune remangwana kuti rinenge rakamira sei mushure mekunge dare reConcord rapa mutongo waro. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yezvakaitika muConstitutional Court neZuro uyezve zvakatarisirwa neveruzhinji kuti zvibude mudare iri mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibate ina 7 PM pamasaisai yanoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai yanoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu yeVOA Shona.